manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato reZANU PF vopomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza musangano webato reCitizens Coalition for Change muHarare asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kupa dzichiri kubudirira mari kuti dzisarambe dzichishandisa marasha nezvimwe zvinosvibisa mweya wekufema. America yoita sarudzo dzakakosha dzemamidterm dzichaburitsa kuti ndiana anenge ave bato riri kutonga mumatare eHouse of Representatives neSenate pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri nedzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuba zvekuzvishambadza kana kuti mabhana ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamedia center muHarare nhasi. Bato reCCC rinoti kunyange mapurisa anga aripo angoregedza vatsigiri veZANU PF ava vachiita havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti vatsigiri veZANU PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri veZANU PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi emedia center, vakuru vebato reCCC vazoita musangano wevakavhara magoni. Papera musangano uyu vatungamirira ava kusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri muzvare Fadzai Mahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wokuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Nhasi tangu tine press conference yatangu tinayo, asi tashamiswa kuti mayouth eZANU PF aungana pamedia center patangu tifanha kuita press conference iyoyo vakatanga kuita mhirizhonga vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadefenda, hapana asungwa. Isu tinoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Mumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekushare maideas avo neku taura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema-chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence vari kuita kuziva kuti vachi masamba asiyana. Violence vari kuita kuda kutyidzira vanhu kumaruzevo. Violence vari kuita yokubvarura manhu mabhana edu emunomo idesperation. Isusu tiri kuti hatisi kudzorodzekera shure ayo.
veCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato, vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veCCC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo, nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU PF une chekuita neregaria yeCCC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemi mhirizhonga kuno kumusangano, vakuru vemusangano vaMnangagwa president neutungamiri wese havatenderi mhirizhonga zvisinei nokuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei. hatitarisi ruvara rwezvemapato ematongerwo enyika kana tichigadzirisa nyaya dzemhirizhonga.
Murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network kamai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka.
Tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo, nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kumaopposition, kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mhirizhonga, nokuti mhirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapolice assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringidzwa kwemisangano pamahofisi avo, vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Pano apa ndepekuti vanhu vauye, vangava vebato riti, vangava vezanu PF, vangava veCCC, vangava veMDCT, vezanundonga kana bato ripi zvaro kana zvimwe zvizvarwa, zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira, chinhu chisina kunaka, hazvienderani noutongo hwechitereko.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzitaure nezwi rimwe chete panyaya yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kuita mamiriro ekunze zvichikanganisa magariro evanhu zvakanyanya. VaMnangagwa vakabatana nevatungamiri venyika dzinosvika zana vari kuSharm el-Sheikh kuEgypt kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 uyo wakatanga nemusi wesvondo uye uchipera musi wa18 Mbudzi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vaMnangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. VaMnangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China, iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema, inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 billion yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo wokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati women nationally determined contributions uhurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze and zvakaonekwa nenyanzvi namaexperts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvatataita saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi
nhumwa yeAmerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vaJohn Kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muAmerica hadzisi kuzokanganisa gwara reAmerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America iri kuita sarudzo dzakakosha zvikuru nhasi kana kuti midterm elections idzo dzakakoshera kuti ndiripi bato pakati peDemocratic Party neRepublican Party achange ave bato riri kutonga matare eparamende. Pari zvino mudare reHouse of Representatives, maDemocrats ane nhengo mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220, ukuwo maRepublicans aine nhengo mazana maviri negumi nembiri kana kuti 212. Mudare reSenate pari zvino, dare reSenate rine nhengo makumi mashanu kubva kumaRepublicans nemakumi mashanu kubva kumaDemocrats. Asi nekuda kwekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika, amai Kamala Harris, vebato reDemocratic Party, vanovhota kana paine mangange, bato remaDemocrats ndiro riri kutonga muSenate. Pane sarudzo dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru kuPennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada neWisconsin. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuWisconsin, amai Lucy Ndongwe avati vari kuenda kunovhota.
Zvakakosha kuti vanhu vanoka vachivhota nekuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu. Zvakare kudzoka vanhu vachimbonovhota nekukumbira kuvhoterwa vanenge vachibvunza kuti zvamashandira andiri kuita ndiwo here anokufadza indoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa. Saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person.
Tinoona imomo muWisconsin iri kunzi ndo imwe yemastates avanoti mabattleground states. Vakamira sei pari zvino? Ndianani vari kukwikwidza?
MuWisconsin pane mareses akati wandei. Panotangira yekuSenate. KuSenate kuna vaRon Johnson vari kukwikwidzana navaMandela Barnes vemaDemocrats. Anga ari mupari zvino, anga ari muRepublican vaRon Johnson. Tiri kuona makwikwa acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti Wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state, but it's also a purple state. Kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumaRepublicans kana kuenda kumaDemocrats, zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi.
Unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuWisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuZimbabwe?
Yeah, ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti panoita kurwisana kwemaideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana. And unogona kuwana muDemocrat nemuRepublican vachitomwidzana tii, vachitodiscussa pasina mhirizhonga. Saka zvinhu zvakanaka zvokuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo uye vachibva pamadivi akasiyana and uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu, asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira. Uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufa nhango uchinoita vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita.
Vanga vari amai Lusindongwe Chikovero vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Vesangano rinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose veWorld Diamond Council nhasi vashanyira nzvimbo iri kucherwa mangoda yemarange kumanikaland. Izvi zviri kuteverawo kusarudzwa kweZimbabwe kuti ive sachigaro weKimberley Process. Asi vanomirira vagari vemunharaunda yekwaChiadzwa vanoti varambidzwa kuratidzira kwavanga varonga vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa, kusanganisira kwavanoti kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto uye kusapiwa zvavakavimbiswa kusimudzira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
The World Diamond Council isangano rakamirira industry kana kuti mabhizimisi anoita nezvengoda pasi rese. Asi vane mamembers avo akatekeshera, mamwe acho vanoita zvekumaina vakaita sana Aurosa ivavo, vana De Beers, mamwe acho makambani anoita zvekugadzira yatingati jewelry, zvuma zvinenge zvakagadzirwa nemadiamonds.
Sei zvakakosha kuti vashanyire Zimbabwe panguva ino?
Zimbabwe ndo yachair weKimberley Process for 2023. Saka nekuda kwaizvozvo World Diamond Council iri muno muZimbabwe kuti ikwanisewo kuona kuti zviri kufamba sei maringe nekucherwa kwemadiamonds munyika, uye kuti vangaabatsire sei kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuwana zvairi kuda kubva pauchairmanship wayo. Saka ndosaka pavakabva kuKimberley Process plenary kuBotswana vakabva vangonanga kuZimbabwe kuti vambonoonawo zviri kuitika kwamarange nekumbotarisa kuti maripotsi avari kunzwa nezviri paground zviri kuenderana here.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vekwamarange vanga vachida kuratidzira. Mungatiudze kuti zviri kufambawo sei semanzwiro amuri kuita?
Vanhu vekwamarange vari kutorawo mukana iwoyo kuti vaedzewo kuratidzira kugunun'una kwavo, kusafara kwavainako nekuda kwekuti ngoda dzekwamarange hadzina kushandiswa kusimudzira upenyu hwevagari vekwamarange. Tichitaura kusimudzirwa kuupenyu hwevanhu, tiri kutarisirwawo kuti mari dzengoda dzinobatsira kugadzirawo migwagwa yemunzira dzinopinda mamarange, nechikonzero chekuti migwagwa iyoyi iri kukanganiswa nekuda kwemazirori anoshandiswa nemamining companies. Chimwe chiri kutariswawo zvekare inyaya yekuti kliniki yekwamarange inonyadzisa kuti muti ikliniki iri padhuze nepari kucherwa ngoda. Vanhu vari kuti hurumende ngaisimudzirewo kliniki iwe kana chipatara referral hospital yemarange. Kwotewo zvekare kune ishu yeconcession yekuti hurumende yakasovimbisa kuti Marange community ichapiwawo nzvimbo yavo yavanochera ngoda dzavo. Kana vachera mari yacho yoshandiswa kusimudzira upenyu hwevanhu vamarange uye nekupedza urombo mukati menzvimbo yemarange.
Mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinomwisa mvura pamwe nezvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwa aya, tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoha. Tinenge tiri kumakwikwa aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemashiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup. Vatereri murguye uchizwa kwenye mchitevera zuri kubuda kumakwikwi e World Cup kudoha. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yatemera zvirango kechipiri mumavhiki maviri kumakambani emuAfrica anonzi ari kupa mari chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvirango izvi zvatemerwa makambani emuSouth Africa kunyanya. America inoti yakatemerawo zvirango kame kachikwata kaitengesera veIslamic State kuSomalia. America inoti chikwata cheISIS chave kutandavara muAfrica mushure mekukundwa muhondo dzekuIraq neSyria. Bazi rezvemari muAmerica reTreasury's Office of Foreign Assets Control ratemera zvirango vanhu nemakambani vanodyidzana neISIS kusanganisira Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbar na Umar Akbar. Makambani avo ari munyaya dzekuchera goridhe, kuvaka nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo yakagadzirira kuita nhaurirano dzechokwadi nenyika yeRussia. Vati vanoda nhaurirano kana Russia ichibva mumatunhu ayakapamba uye kuripa vanhu vayakauraya nekusunga vose vakapara mhosva dzehondo idzi. Zvichakadaro, North Korea iri kuramba zviri kutaurwa neAmerica zvekuti iri kubatsira Russia nezvombo zvekurwisa Ukraine. Nekuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhaure Sunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 achange achidirwa pamusika. Asi urongwa uhu hwagara huchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, avo vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
I think idanho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wekunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozova yemidonzvo rehurumende uyewo donzvo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinistry of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoda kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai Mutambasere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare Mutambasere vanoti vanhu vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa, indakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu soruzhinji hapana munhu ane umbowo hwekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho, vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye vari kumatenga vachiita ekuchengeta here kana kuti vari kutengeserana, hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matanho avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabhonasi evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuamerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburitswa kare. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika veruzhinji vachaatambira zvakadii. Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro naLloyd Samaita Mutasa, murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel chekuchisumbanje, icho chakakwanisa kubudirira kupinda mukasto Laga Premier Soccer League. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7.
Handi ndinoona chizini yakakurumidza kupera, tikuti tikaita gadhiri yedu semafungiro atinoita isusu noriisa kuti vakomana patinozotanga vachaona vachange vachinakidza nemutambo, hazvisi zvitsva kuti tipinde muprimier league kuti vatungamiri vari kuno. Tine mapurazi futi akanga ari muleague imomo akambotambira imomo. Tine vana zvevari vanga vasati vatamba asi vane latest desire yekuda kuragidzawo kuti isusu tine zvatinazvo. Mukaona vakomana vachitamba vachisvikata level yekuti unotamba 28 games isina kudyiwa, inogona kuve zvairi division 1 but it says something about what the degree vari vatambi. Saka tida kuti tinoita gadhiri yedu zvakanaka sematarisiro atinofunga wese makotis, tikave nekuwirirana tikave nekubatana semhuri kuno kugrinfield. Ndinodaira kuti tinosvikawo kumalevhels akaita sezvaakuitwa nanaplatinum yezinzi.
Tichitarisawo kuti chikwata chenyu chinotambira kuchisumbanje, zvakakosha sei mukusimudzira nhau dzemutambo munyika?
Zvinofadza zvikuru nekuti mukaona kumashure uku iyeyi nzvimbo iyo hayanga tichemboni nzvimbo yaitaurwa nezvavo kunyanya nenhau dzedhora kunyanya chipinde sauti inechisumbanje ndokekutanga kuti timu ipinde Premier League. Saka zvinoita kuti bhora rispredze munyika dzese. Pane vamwe vayo vanogara kune chisumbanje vanga vasingatombogara vaenda kuHarare kana kuBulawayo, vanga vasina mufaniro, but kupfurikidza nekuziva kuti kwane timu yavo inonzi Greenfield kana vana vanotamba kunana kunana chipinde kuyekuyo zvapapa dhudzi zvekuti vanozoitawo rudo. Nekuti kana isuka takatanga kutamba dzora taitoona vanaidhoridhatere vai vachitamba ndo vakatiinspira kuti tizoita zvatakaita. Saka vakaonawo vana vachitamba bhora vachionawo matims ayo avaiona mutv aakusvika munzvimbo dzavanoraramira vanoda kuteedzerawo. Ndinodaira kuti kana hakusi kubhora chete asi nzvimbo chaiyo chaiyo inoshanduka. Mukoma
Lloyd vanozivikanwa nekusimudzira vakomana vechidiki. Ndevapi vamuri kutarisira kuti vachashura mari kubva kuGreenfield pane vakomana vamuri kutamba navo vechidiki?
Kuno kuzvinhu zvikafamba mushe tine vakomana vanonzana tinashe munemo vasati vazivikanwa asi vaakutoragidza munoziva kana taritaura zvana tinashe munemo taritaura zvevanhu vakatosana kamavhinga vekuRuu Madrid kuti hambe mukuona kuuya kwakaitana kamavhinga vachitorerana kasinero. Ana tinotenda majamanda ana Victor Machopa tinavo vakomana vechidiki vachauya vachiratidza kuti pane zvavarida kuratidza munyika yeZimbabwe.
Tinotenda Lloyd Samaita Mutasa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Keina Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzana namapolisa ukuze abantu bangene eCapetown ibethithibele njalo bafunge ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezichothoza izano.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF.
Abantu kathi bevota baningi babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngeleZANU-PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli zindaba.
Unkosikazi Fatsayi Mayere, isikhulumeli sebandla le-CCC, utshele intatheli zindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli zindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho lo wabethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Yes, sebesebenzana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhethweni ibethithibele njalo bafunge ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezichothoza izano.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungiswe udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwelethile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ndlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusela abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele-ZANU-PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations African Union SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations. Why izoyeka umnangagwa etathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe izano PF, police izano PF, military izano PF, onke namagrounds aseZimbabwe zonke indawo ngeze zano PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa nezano PF.
Mnumzana Mnashe Mthutsa okubandla lezano PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sesiya kukhetho, kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sesiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, liqalisa ukusenga lezi mithiyo besithi izano PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazama ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi ha salitshele ukuthi bafuna ukusigqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezama ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla lezano PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenzwe imisakazo lenhlanganiso ezichiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezijiyeneyo, njalo kuzagqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers of kichwa ngu Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe early voting. Uhambile wayavota ku polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe saya kuma elayinini for over 2 hours.
Bebe banenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla njengoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama-queues, ama-lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini, bekunabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni. So abantu bebesememile emalayinini engidala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. Bathi abantu kade bese-line-ini abaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iparty. but siyabona ukuthi abantu kade be uyu kuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapha esilala khona kugcwele abantu abavele esomalia bebegcwele phambi labelungu labo bebegcwele so hayi okwakathesa akubonakali but bathi bona ama-republicans angantho azanqoba ngoba izinto zokudla le economy yize eqhakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolukhetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uSkhwica Mfundo Jethro Mpofu.
Na ama-Republican ethathatha kuzaba lokumunxana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lo mumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi yilaba abalombuso ofumbetheyo o-conservative njalo balama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing kunzima-ke lapho kodwa kusenjalo-ke lawa ama-democracy siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba i-America emhlabeni xa isiphumela ngaphandle siya e-Africa isiya e-Asia siya e-Europe i-America izogijimisa ama-interest e-America kuyisandla sama-Republican kumbe isandla sama-Democrats ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba i-America egijimisa ama-interest ayo lamandla ayo emhlabeni ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili ngobani abazaphuma emuva sibhekile sizobona kodwa-ke iqinisayo ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi i-geopolitics ngesiNgisi?
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba uTrump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafiphaza amalungelo abantu phakathi kwayo i-America nangaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuzakwenza lokhu kuqhubekele phambili kugcine kulamazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo abaconservative njalo abangathi balingela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumelo umhlaba uyesabeleyo ngoba ama-democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uchuku bayafihla udlame bayafihla inzondo okuyinto ama-Republicans angayenziyo.
Sithi njalo enqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-lower house ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zephalamende sezandleni zama-Republicans?
Kuyabe sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso uyabe lawo amandla kodwa amandla akhabe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efake ezinquma kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwazo ngokupheleleyo ngakho kuzabe sokumunxanise kwafiphaza amandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule abuse akhokhele isizwekazi sase-America.
USkhwica Mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Ntungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Iziphathamandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaselakeleyo ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe kuzoba ngudanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki.
Nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani?
Ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho. So ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo.
Bebebangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba bavela kwamanye amazwe?
Abaningi kakhulu abalapho izizalwane zeZimbabwe.
Owabika manje umkhosi wona lo
owamemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala lesozameko wayengabaleki wakuma esiyadinga something phandle. From lapho-ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyele emuva engakaze ayefika phambi.
Lapha dinga usizo lidinga usizo ngani?
Usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali.
Likhangelela imali efika kunani elingakanani?
Khana inani engalitho makade kuthatha ama-quotation akhona akobo-18,000 ngomuntu oyi-1.
18,000 lapha sithi amaranda ngithi?
Yes, amaranda.
Bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe?
Yebo, balobuhlobo. Oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 uLimkani Ndlovu uyeyihlobo sami.
Kodwa ububazi bonke bobathathu?
Yebo, bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakhelene ekhaya.
Ekhaya kungaphi?
Ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana.
Bala konkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile?
Ye, onkosikazi babo balabo. Okadanisa Phiri ukhona usesowethu, okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi, then okalimkani usekhaya.
Wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali? Ungatshela ukubani utholakala kunamba zini?
I think sebe kungcono ukuthi kuye kuma-families angikhona lezo namba zabo. I'm sure ikho kungaba ngcono. Inamba engiyitholayo ngeyalo okibokadanisa Phiri, unkosikazi wakhe ithi 0655352251, ezami 0849599339.
Unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa, sixoxelaye ese-Johannesburg ngocingo. Sekunjalo umncintiswano omkhulu lonyaka, xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqetshi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamachumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma leRussia kukhumiswane umlotha uma eleRussia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu yikukhudumala komkhathi. Abezindaba be-Reuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamathumi amathathu, 27.7 million, babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuswelakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi, namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo koBulawayo. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Mina ngisebenza ukuthengisa impahla ezokugqoka iflea market koBulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi uhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngisebenza ukuthengisa izigqoko zabantwana ezabadala. Sananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukuzisebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono. Hhayi, kengiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emesina sibuye lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirt, amakepisi, lakho konke nje kokugqoka. Lezicathulo.
Ikepesi nje le yembe yimalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kwenze sekufanise intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo kanabo $20 siya phezulu.
Wena uyabe uwothe ngemalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, from 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Isicathulo ejayelekile nje ngemva kokuthi sengingayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, kufanani. Yela manje ziyakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ungathi lapho kudejwe kubile kuthathu namasebenziswele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende kombane ekugcineni, uyabe uthola okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole maybe okungabanganga ku-80 maybe $200. Sekusiya ngokuthi kuthenge njani, njalo okwenzakalayo ukuthi kulezi khathi lapho ibhizinisi iyabe iphansi, then lapho hhayi ukuthi ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga fili $80 to $100 ngalendayo nje eziprofit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Kule ndlu yini kumbe ubhatala irenti?
Xa lapho kuthenga iy'mpahla zami zadoja, hhayi kuyaphilela.
Ye, kodwa irenti-ke awubhatala irenti khonapho?
Ngiyabhatala irenti lapho engihlala khona. So irenti yami engiyibhatalayo $30 ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hhayi, khonokho nje ukuthi igrosari yenyanga nokokugqoka kona kuyeneliseka.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu uyabe mhlawumbe usebenza ngaphansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza yabuyenza ngesikhathi sakho, ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kunaleyo mhlawumbe uyabeyihola ngenyanga ungawusebenzela umuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo koBulawayo. Ubexoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo ye-World Cup ezakwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
umdlalo World Cup ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlalizane liba khona kuba lokukhangelela ukuthi kuzohamba njani kuze kuyofika ilanga lokugcina kule i-World Cup eqala kwengalo nyanga. Amaqembu esingawakhangelela yiwona lawana ahlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina, labo o-France, kuye kuthi amaqembu anjengabo-Portugal lawo engaba nethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneze zihlala zisukumisa imijezo ezinjengabo-Germany, o-France, nabo-Italy. Yiwo amaqembu esiwakhangelele ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo. Lekembe lingenele England lelilandela ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo, bagcina bethola abalandeli abaningi, kodwa kubandisa ukudanisa ngoba nxase kufika phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lali qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala, kodwa hhayi, alikho kumaqembu aphambili anamathuba okuthi ngalisukumisa inketho.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathini ngakho?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achale uvalo ngamabizo abe ehlala la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa, iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kuma-quarter final, libe yiliqembu iqembu lakuqala elafika kuma-quarter final, kodwa lokhu kwehlula. Benikwe umbekwa ukuthi mhlawumbe kwabani ungahlofa, hhayi kusele sisiphumelele i-Uruguay sente siyimobile sisiya ku-quarter final, kodwa lokho lakho kwehlula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa sikhangelele ukuthi hhayi, wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi lemsindo ekakhulu owemali, uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona ku-World Cup amaqembu e-Afrika andise umsutsho kakhulu into ezemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungelamali, amaqembu anjengaboSenegal khangela ubone abadlali abalawo, abadlali ababendimela kakhulu afike edlale esiqongweni somsono wenguqu. Ngakho-ke sisiya ku-World Cup akulalutho abaza, akulavalo abazashaya yilo, kodwa okwandisa ukuhlupha yibudlawundlawu bezimali. Kodwa angithi lapho besingafuna ukuthinta nje abadlali khonapho e-Afrika ikakhulu kusondelesenegal, ngakhangela abadlali abalidlala imali, hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana likho.
Lapho lizwe uthandazani zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singeke hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngaba kubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden laba kubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele-South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabachabalale ngeviki ephelileyo. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.